A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, October the 31st, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. Tonight on Live Talk, we're speaking about the first round of the national vaccination program against polio for children under the age of 5, which started on October 27th and was supposed to end yesterday, although in some areas, some health workers are continuing with the program. Nasi muchirongwa tiri kutarisa urongwa webazi rezveutano wekubaya vana vese vane makore mashanu zvichidzika nomba yekuvadzivirira chirwere chemheta makumbo kana kuti polio munyika. Chirongwa ichi chekutanga change chiri kutarisirwa kupera zviri pamutemo nezuro, asi vashandi vebazi rezveutano vachiri kudonedzera vana nomba iyi munzvimbo dzavakatadza kusvika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Hurumende inoti inoda kubaya vana nhomba iyi vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana, kubva pavana vanosvika mamiriyoni maviri vari pasi pemakore mashanu. Urongwa wechipiri huri kutanga musi wa 1 zvita kusvika musi wa 4 zvita. The Minister of Health and Childcare says it is targeting at least 95% of the more than 2 million of under 5s in the first phase of the vaccination program. The second phase will be conducted from December 1 to December 4. Government is urging parents to allow their children to be administered polio vaccination. Deputy Health Minister John Mangwire speaks about the program.
Fellow Zimbabweans, to address you today as we mark yet another significant milestone in the delivery of a life-saving vaccine to children by the government through the Minister of Health and Child Care. Today we officially launch a mass campaign to vaccinate and protect all children under the age of 5 years in Zimbabwe against polio. Polio is a dangerous disease which causes debilitating paralysis and death, particularly among children, and is targeted for eradication globally. No polio case has been reported in Zimbabwe so far, and vaccination remains the main strategy for us to mitigate potential importation of this disease. The national polio vaccination drive, which we launched today, is being implemented in close collaboration with four other countries in the region, namely Malawi, Mozambique, Tanzania, and Zambia, in the spirit of regional integration. It is part of a raft of public health measures we are implementing to respond and mitigate the impact of the reemerging polio outbreak so far reported in Malawi and Mozambique.
That there was the Deputy Minister of Health, John Mangwiro, speaking about the program. As we continue our coverage of polio vaccination, let us hear the latest from our reporter, Mavis Gama, in Harare.
Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempilakahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Udokotela Mafios Siyamchembu, umkhokheli wesibhedlela esigabeni sakoBulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu.
Uhulumende logatsha lwezempilakahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke sukusela ezalwa ebeleminyaka emihlanu 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempilakahle, ekhule engondlekileyo.
Lokho kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma, okunhlanganiso yabodokotela eye Progressive Doctors Association.
Ngumkhuhlane ongayelaphekiyo and uyabulala. kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila active case yepolio, eMozambique lapha next door lathi seyathotakala ipolio. Yikho sithi abantwana bonke noma basebazuza ama-jekiseni awepolio bephinde futhi behlatshe ipolio, wenze ukuthi ipolio ingaze yazela yangena elizweni leli.
Udokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono, engazi ubuhlungu kakhulu, kodwa uyabe engasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye uyabe engasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe engasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlunguleza thina ezindlini zethu.
Omunye njalo okwezempilakahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu.
Ipolio yona ngumkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ngathi ligcikwane. Ulakho ukuthi nxa umuntu engahlala elomuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye, singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya kubangelwa yikuthi abaningi yabona abahlabisi abantwana amajekiseni lawa okuvikela igcikwane leli kumbe okuvikela ipolio, okugcina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lowo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke.
We were hearing there from our reporter Mavis Gama in Harare speaking about the polio vaccination program. We are also now going to go to our other reporter Nunurai Jena speaking about the situation regarding polio in Mashonaland West. That day was our reporter Nunurai Jena speaking to a woman in Mashonaland West who was urging other mothers to also take their children to get the polio vaccination. But for now, let's take a short break and please don't go away. We'll be right back.
Research is on for Africa's the best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. So you can literally drop a comment there and we'll be able to read it live. We are also live on YouTube. You can go to VOA Zimbabwe. Studio 7's Rutendo Mawere also spoke to Dr. Tendai Mutandwa on what cataracts are.
Kufurikiza namba itenga takatarisira izu takatarisira kutukucha operate wana usika 500 azikuta ora kune zuzuma buku medu matuene wanu wakutufura churu na izu zotisha ato pita basa kugurusha izu rekuona kuti panopera 500 wacha operate kwa wese ni urongwa kwedu azivamu wacha 500 wacha fura tikazira urongwa zipatwa wakuona kuti wese wa operate hapana watu nula uti mzoseli kumpa asina kubatiwa.
Saka operation ichatanga musi wani uye ichapera rini muchi operatora mangani pazuva?
tichange tichioperate vanhu 100 pazuva saka kutanga mangwana mufuro kusvika nechishanu.
We were hearing their point of correction. We were hearing there from the spokesperson for Parerenyatwa, a group of companies, explaining about the people that actually came in for the program. But we will now take you to Dr. Mutandwa explaining about cataracts.
Tsanga kana kuti shanga kana kuti cataracts pachirungu kucheneruka kunoita muziso tinozviona muziri mukati meziso paziso pedu wakatarisa tine mboni which is the clear part pakachena rinoita kunge grass and then mukati mune lens saka lensi iri rakachena kana kucheneruka ndoyatinoti tsanga pachiona saka inonyanyoitika muvanhu vakuru ndo the commonest age group asi tinogona kuiita zvemuvana vanogona zvarwa vaine tsanga kana vaine mainfections anenge aripo kana kuti ziso rakakuvara kana kuti ziso rakazvimba muvanhu vakuru maonero anoita kuti vaane tsanga kuona kwako kunoenda kuchidzikira mbichana mbichana kuti wanga uchiona zvakanaka wotanga wagona kunge zvinhu zviri kuita kunge zvine mute hazvichanyatsooneke zvakanaka zvoramba zvichienderera mberi kusvika wasvika padanho rekuti hauchationesa chose ukakaona zvadaro usaoni zvakanyanya unoda kuti uonekwe nemachiremba toita matest atotarisa ikona kuti tsanga itsanga here zveshuwa ende kana iri tsanga inogona kubviswa yakasabviswa tsanga unogona kutorasikirwa nekuona kwako ende pamastatistics I think macataract ano accounta for blindness muvanhu vakawanda muno muafrica especially muma developing countries nenyaya yekuti vamwe vanoshaya maresources kana kuti tadza kutoziva chaizvo kuti munhu ane.
That day was Dr. Tendai Mutandwa explaining what cataracts are. Studio 7 also spoke to some of the patients who had traveled far to be registered for the operation. Let's hear what they had to say.
Koshera chiropa chakanaka zvokuti vatikungira nzira yakanaka yakubatira isusu tisina mari tatu uyezve nekukura tikakura zvino kuti tive tinozobatanidza mari dzokunobviswa kumwabazi hazviiti tinotokundikana saka iprogiramu iri kutotishandira zvikuru tinotenda zvikuru zvakaitwa nehurumende
aninguva yakakura sei maziso enyacho
maziso enkangu kubva 2017 yakatioparetwa 2017 rimwe racho saka iyezvo ndava yakuzokoparetisa rimwe harichaoni kana ndakakutarisai ndikadai handisi kukuonai ndikuona kuiyana
kositarei
ndonzi sibusiso kanye
makakupi
ndobva kukuruwe
saka mauya nguva yepanapo
ndasvika kusena 6.
Another patient, Mbuya Elsie Mwenzi, also shared her experience with our reporter, Rutendo Mawere.
Elsie Mwenzi, inobve kwaMutare, takashira ichi chirongwa.
Sei machigashira, zvii zvamafarira?
Totore kwekufarira kuti uya henu mutore yamutengi. Uya henu ndimurape mwakambozvione patina kuzviona basi tinozvibarira zvakanyanyisa tingareko kufarire zvakadai munoite zvakadii tazvifarira tazvigashira
saka chii chamunoda kuitwa nai
ndaito mubatsirwe dzito dzito riri handioni harioni rimwe racho iri rakambogadzirwa rimwe racho riyatiwoyondika ndingatodai ndinomboona kuite mudhuri nomwakapfeka zvese kunatsokuona kuti munhu hatishoni.
That there was Mbuya Elsie Mwenzi talking to Rutendo Mawero of Studio 7, recounting how she had traveled all the way from Mutare to make sure that she comes to register for the program, and that she said, you know, when she closes one of her eyes, she can't see properly because it has a cataract. For perspective, we are now joined by Dr. Simbiso Ranga, a Zimbabwean doctor based in North Carolina here in the United States. Welcome to the program, Dr. Ranga.
Hello, Marvelous. Thank you. How are you doing today?
I'm doing
thank
good.
You mean the program?
Yes, I know you're very busy, but we're not going to take up too much of your time. We've been discussing here a program that has been launched by the Zimbabwe government, the Ministry of Health. They've launched a polio vaccination program for children under the age of 5. And then also Parenyatwa Hospital, just yesterday, we're registering people to have their cataracts operated on. Let's start with the vaccination program for polio. What's your view? How common is this disease, polio? We heard earlier on that it had been eradicated, but we are now seeing a vaccination program being started in Zimbabwe. What does this mean?
Marvelous, the issue is that we have had polio outbreaks recently. Mm-hmm. Yes, polio had been eradicated for a number of years now. But due to a combination of factors, including the recent COVID-19 outbreak, which resulted in some of those vaccination campaigns slowing down across the world, that gave rise to a few cases of polio. And any children are vulnerable. So I think a program to accelerate vaccination in children in Zimbabwe is a great program. I think that everyone, every citizen should participate, make sure all the kids are vaccinated.
Tombopinda mururimi rwa mai, Dr. Rangatichiti, zvirongwa zvakadai sei zvekubaisa vana nhomba dzepolio, zvakakosha sei munyika takatarisa kuti hurumende iri kuti iri kuda kuti vana vane makore mashanu nekudzika vawanikwe vachibaiwa nhomba idzi.
Chakakosha ndechekuti polio chirwere chekuti munhu akachiita anoita kuremara kana zviya zvokuti rimwe gumbo rinooma. Saka but chirwere chokuti kana munhu akabayiwa nhomba, vana vakabayiwa nhomba sezvagara zvichiitwa makore ese, chirwere changa chisisipo kusvika mazuva makore maviri oso apera nenyaya nechirwere checovid-19. Chakaita kuti mamwe maprograms aisiitwa aya ekuti vanhu vabayiwe nhomba, vana vese vabayiwe nhomba, aenderere asarire kumashure. Saka nokudaro chirwere chakabva chawana mukana. Haisati chanyanya kupararira zvacho zvakanyanya, asi tikasabayiwa nhomba chinokwanisa kudzoka chichitoafekta vana vakawanda muZimbabwe. Saka ndinoti programu yakanaka yaiitwa nehurumende kuti vana vese vabayiwe nhomba yepolio.
Kana paine vamwe vari kuteerera nyaya kumamisha, tinomboona kuti kune dzimwe dzisvondo havabvumidzwe kuti vana vadonhedzerwe mishonga iyi kana kubayiwa nhomba dzakadai sepolio. Mungape kurudziro yekuti chiisa chiremba, zvakakosha sei kuti vabereki vawanikwe vachiendesa vana kuti vanobayiwa nhomba iyi?
Ndinoziva Marvelous kune vakawanda nenyaya dzechitendero vangafunga kuti kubayiwa nhomba chinhu chakashata. Chinotoita kuti ivo vange vane utano vakasimba sezvavari ndechekuti vakabayiwa dzinhomba vari vadiki, vabereki vavo vakavabayisa nhomba. Saka kana vakasabayisa vana vavo nhomba, vari kuita kuti vazowana vana vamwe vanokura vakaremara, chinhu chaikwanisa kudzivirika. Saka ndinotokurudzira vese kumaruwa, kumadzisvondo, pese zvapo muZimbabwe, munhu wese, mwana wese ngaabayiwe nhomba, whether ndedze measles, whether ndedze polio, whether ndezve zvimwe zvirwere zvatichazosangana nazvo zvatisati taziva nhasi. Because sezvazvinotaurwa, prevention is the best cure. It's better kuti tiavoid kuti vana vawane zvirwere izvi, and zvinokudzivirira kwacho kubayiwa nhomba.
Batai makadaro Dr. Ranga, tine kola aripo. Hallo kola, vari kuSouth Africa.
Chete makadiko.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani uko?
Mutaura na Mfundisi Moyo.
Zvakatonaka, nekuti hatatombobvunzwawo nyaya iyoyi kuti vamwe vana mufundisi vedzimwe kereke havabvumidzi kuti vana vadonhedzerwe madonho aya kana kubayiwa nhomba dzezvirwere zvakawanda sepolio yatiri kutaura nezvayo. Imi munoti chii kumakereke uku muri kudzidzisa vanhu kuti chii?
Chinhu chekutanga regeni kwase vose vatireri nevatariri vestudio 7. Nhau yokundo yokurapisa vana zvinhu zvakakosha zvikuru, nokuti tinokurudzira tiri vafundisi, tiri vatungamiriri kuti mwana achizvagwa paday 1 pazuva rechitatu ane mazuva kuti aende chipatara, uye futi mwedzi nemwedzi achidzamara aita gore 2 years 3 years kusvika ku 5 years kana ku 10 years. Zvinhu zvakafana izvi zvinobatsira zvikuru pavana nokuti tinoona matambudziko akawanda. Takamboona mwana wanga ane mutsikana akura zvakanaka makore 17 years ndobva akolapisa zvese zvaitaura Dr. Ranga. Akasimba mabhonzo emakumbo nemaoko akapesa ashaya iri nei kuti vanhu vakawanda futi vamwabereki vanoti kana vakazara vana vanongovaendisa kumwedzi umwe kana zvari kuzvarwa kupa 3 days atodara ashaendese vana. Saka nhaya yakafanana iyo tinokurudzira zvikuru kuvateereri vose kuti vana chinonzi polio chirwere chakaipa chirwere chemheta makumbo chakaipa zvikuru chinokanganisa vana uye futi nokukura kwevana. Ndichida futi zvekuyambira kumakereke mazhinji tari kunawo makereke asingagoni kutaura nemazita iri nhau yekuremekedza matezvitendero izvozvo. Zvinhu zvakakosha kuti vaendese vana uye futi ndinodavira kuti kune zvimwe zvitendero zvakafanana izvozvo ndina sekuru vangu vainamata kereke iyoyo asi vakandiudza muzvikuru ndichakaiwa ndisiye kereke iyoyo ndakaita kuti ndiseze vana vangu nenzira dzokune dzokuti. Saka tinokurudzira zvikuru kuvafundisi vemakereke ose pasi pezuva kuti mwana wakakosha atishandi kuti kunamata kune simba kunobatsira vana asize kunodoo nhomba dzevana dzokudonedzera dzokubayiwa zvakadaro zvakadaro. Zvinhu zvakafanana izvozvo zvinoheupa vana vanokura vakasimba vanokura vane utano mabhonzo akasimba kusvika mwana achikura zvinhu zvakakosha izvozvo. Ndichida kutaura futi kuno kwatiri kuna South Africa
kwamuri ikoko kunana South Africa vanozvifambisa sei?
Halo,
kwamuri kunana South Africa vanozvifambisa sei?
Kuno kunana South Africa zvinhu zvizhinji zvakanaka nokuti va sezvatinoziva kuti vana vose makore anaa vaakuzvarirwa muzvipatara hakusina mwana anozvarirwa pamba. Vanhu vese kana mazuva ekuzvara asvika vanoenda kuzvipatara kana kusengwa nemaambulenzi achindozvara kuzvipatara pouya nezuva rekudhichajwa wobuda ozonzi auye ku3 days. Aenda ku3 days mwana osvika ondobayiwa nhomba yake kutanga nechipiri vachidonedzerwa saizvozvo saizvozvo. Zvinhu zvakanaka uye futizve like seni pano ndinowanzokufarira kufamba kuenda nevana vangu kuchipatara ndakaenda nemwana wangu achangosvitsa 2 years kalast boni kangu uye futi neumwari kuform 2 neumwari kugrade 4 ndinoenda navo kuchipatara ndinoda kuti vana vangu vakure vane utano. Handi kuti vana vangu vazova nedambudziko mberi rokuzosasimba rokuzoita zvimwe zvimwe zvinobatsira. Saka zvakafanana izvizvi kurunasa tinoona vanhu vakawanda vaenda nevana avo asi vabereki vazhinji vanozopedzisira vasingachaendi nevana kundovabayisa. Kugara namudzimba iri big issue iyoyo.
Aiwa, mashoko makukutu va Richard Moyo. Mugona kuti dee nesindevele musati maenda zvenyu tozodzokera kuna Dr. Ranga.
Okay, ino ngingatanda kuichongi yandibingelela nonge kuvabukeli vonge vestudio 7 yandibingelela nawe nave no Dr. Ranga yaindongitanda kuicho kuvantu vonge indesekulu kwambala ma mundwana mazalwa ukumukambisa lapha emtolampilo ayohlatshwa injection yakhona sazi kuti mamundwana asazalwa vayabuyela naye ku 3 days. After 3 days vacho every month iyakhambiwa naye until ku 1 year 2 years or 3 years njalo njalo. So into leyi ibalulekile khulu kwambala. So ngiyafisela kukhulu kuna vafundisi vamanye amabandla angenge atsho ngamagama kuti vafanele vatele avazalwane avandwana vemasondo kuti vakhambise avandwana entolampilo ngenxa yekuti salingabona omunye umntwana wentombozana ube minyaka i-17 ukuhamba kwakhe wathoma kugula iinyawo zakhe zathola zingabi namandla wagcina ahlongakala ngenda efana leyo. So ngiyagqugquzela wonke umuntu even nalana e-South Africa sikhona sazi ukuthi abanye abantu bayakhamba nabantwana mhlawumbe ku-3 months or ku-1 year abasakhona ukukhambisa abantwana even ku-3 years 5 years or ku-10 years sazi ukuthi abantwana bayahlatshwa until ku-10 years neminye iminyaka njalo njalo. So into leyi ngithanda ukufisela wonke umuntu ulalelayo ukukhambisa umntwana emtolampilo ku-right khulu kuyanceda for kusasa lemuntwana ngenxa yokuthi uma wahluleka kukhambisa umntwana ngelinye lamalanga umuntwana uzenza i-paralyzed asakhona ukuhamba asakhona even ukukhuluma unohlala nje. So uzoba mthwalo kuwe. So ngiyanifisela nonke abalaleli ve-Studio 7 ababukeli vo-VOA Shona VOA Ndebele kuonge nikona indo le ya nne dakulu niyamuzo hivi ino Dr. Ranga uya kuluma niyamuzo anuma vilas nae uya kuluma ngendava gulo lo polio hivi na manyama sondo lao anga kamisa vanduana indo le indi kulu wuna na vanduana waningi vaya fa vanduana waningi vaya limala siya wuna vanduana emakaya vashe zinavo ende mutu halo futi mundu wana uya lala ilangalonge akunu kamba akunu kenza luto mama uya imasimini ukufuna ukusha mara mundu wana akunu kenza luto so indo leo ya mosha abantwana asikhambiseni abantwana bethu eclinic ngiyathokoza khulu kwaMbala.
Aiwa, thank you so much. We were hearing there from Richard Moyo, who was able to take us through on his view. Dr. Ranga, mamuru kunzwa, zvanga zvekutaura mutereri wedu. Tanga tiri panyaya, we were talking about some religious sects which actually prevent their children from getting some of these vaccinations. What's your word of advice to them?
Thank you, Marvelous. I think Pastor Moyo put it very well, very clearly. The word of advice is really that every child in Zimbabwe should be vaccinated, should be up to date on their vaccination schedule, like Pastor Moyo was saying. So there's, you know, vaccination or immunization at birth, followed by a few months, and so forth. We have a very systematic way of doing it in Zimbabwe. And the polio drive is one of such drives to encourage vaccination. And for those sets, members of different churches, look, people can believe what they believe, and that's okay. However, a child's life can be affected forever. You don't want to be disabled when that's something that's preventable. So you absolutely have to make sure that your children, whether they go to church or they don't, everybody gets vaccinated.
Thank you very much there. Ndomboenda kuchirwere chetsanga kana kuti cataract. Tirikuona kuti parerenyatwa yanga iri kuti iyo ichidedzera vanhu kuti vanda kubviswa tsanga muziso kana kuti cataract vauye asi tanzwapo vachitaura kuti pauya vanhu vakawanda chaizvo zvekuti vachange vari kuwanikwa ivo vachiita maoperation vanhu 100 pezuva. Asi pane vamwe vanga vari kutaura vanga vari kuti ehe tinogona kuoperatwa asi nyaya yemishonga inozodikanwa kuti ishandiswe panyaya iyi havasi kuiwana. But before I come to you, Dr. Ranga, let me take a caller very quickly. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani, muri kupi?
Muri kutaura na Justice, ndiri ku South Africa.
Aiwa, tipewo pfungwa dzenyu, tinotenda kuti mapinda muchirongwa.
Ndinotenda. Chokutanga ndoda kungokwazisa president wedu wenyika wachamisa. Ndo shuvira zvakanaka kuna vahuyiwa endenya time 16. Takatarisa nezve problem yemishonga muzvipatara yatinayo. Hurumende yedu iri kuregerera ruzhinji zvakanyanyisisa. Recently they've just purchased mota for their own political benefits, just to campaign for their own political parties. But takatarisa nyaya zvemishonga muzvipatara. Sure, they could have done much better than what they did. Because ikezvinoizvizvi muma central hospitals ese ekuZimbabwe hapana kana paracetamol yekuti vanhu vamwe.
Aiwa, tinotenda
tinoona leadership yedu ichitenga mota dzakaita sedzavakabva kutenga izvozvo.
Ehe, tinokutenda iyi mukoma Justice Zimbudzi. Let me now go to the doctor to just wrap it up. We have only a few seconds left on our program. Dr. Ranga, manzwa zvekutaurwa nakola, pindurai tinzwe.
Kola, I think, you know, purpose of government there kuti vanhu vawane security, and security means health care also.
Mm-hmm.
So my programs akaita sevanhu vari kubviswa tsanga aya, they are very critical. And we have my organizations ari kuassist with that, kunana parenyatwa and so forth. I think that vanhu havafane kunge vari kutya kuti ndikabviswa tsanga handizowane mishonga, because overnight munhu anokwanisa kunge site yadzorerwa.
Aiwa.
Which is a miracle to many people.
Thank you so much, Dr. Sindiso Rangadze, speaking to us from North Carolina. Unfortunately, time is not on our side, but we'd like to thank everybody, those live streaming with us. I'm Marvelous Mhlanganya Huye in Washington, saying have a very good night.